manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana na zvakare manera nhasi uri musi wechishanu gumi guru 22/2021 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Raichoto, ndichitepenyura chirongwa chino ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19. Yezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. ZCT yoendeswa kumatare edzimhosva zvichitevera kusawirirana pakati payo nesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe pamusoro peCongress iri kufanirwa kuitwa svondo rinouya. Madzimai echidiki muMDC Alliance anoti ari kusangana nezvipingaidzo muurongwa hwavo hwekukurudzira veruzhinji kuti vanyorese kuvhota. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Masangano maviri anove nhengo dzesangano guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU aendesa sangano iri kumatare edzimhosva achiti Congress yesangano iri iyo yakatarisirwa kuitwa svondo rinouya haifanirwe kuenderera mberi mushure mekunge ZCTU yatora danho rekuti masangano aya asavhote paCongress iyi. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Mumapepa asvitswa kudare repamusoro reHigh Court nesangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe pamwe nerefuti weTurners and Allied Workers Union, ZCTU iri kupomerwa mhosva yekurambidza masangano aya kuvhota paCongress yesangano revashandi iri iyo yakatarisirwa kuitwa svondo rinouya muHarare. Mutungamiri weATUS vaObert Masaraure vati havasi kufara nedanho rakatorwa neZCTU vachisangano ravo rakaita zvose zvinodiwa pamutemo kuti rikwanise kuvhota paCongress iyi.
Tiri mubishi yekugadzirira Congress yatatifanira kuparticipatawo semember iri fully paid up member yakamita zvese zvinodiwa neconstitution yeZCTU. Takazosangana negwaro ratakanyorerwa muna musi wa8 October tichinzi hatichakwanisi hatina simba rekuvhota kuCongress iyi. Zvichinzi zvakatsungwa mujeneral council meeting yakaitika musi wa10 September. Resolution yavo yavanoti vakaita vanoti vanoibhesa nesection 9.5 yeconstitution yeZCTU iyo inoti munhu wese anoparticipata kucongress anofanirwa kunge akaendesa list yemadelegates kusati kwakwana 4 months kuti congress iitwe.
Vamasaraure vati danho rakatorwa pamusangano wegeneral council yeZCTU rekuvadzivisa kuvhota harisi pamutemo sezvo musangano wegeneral council uyu wakaitwawo pasingatevedzerwe bumbiro reZCTU. Vamasaraure vati musangano wegeneral council uyu wakaitwa nguva yaifanira kuitwa musangano uyu yadarika, saka nokudaro zvose zvakabvumirwa pamusangano uyu hazvisi pamutemo.
Tikatarisa musangano wacho weZCTU wakazoannounza date reCongress wakaitwa musi wa25 June. Cut off date rekusubmita manames ranga riri musi wa31 May, zvichireva kuti pamutemo kuZCTU hakuna affiliate yakakwanisa kumita 4 months izvi. Asi instead yekuti pagadziriswe kuti zvoonekwa sei kuti sezvo pasina union imwe zvayo yakakwanisa kumita threshold, zvogadziriswa sei pamutemo kuti tese tikwanise kuparticipata popostiponwa Congress here kana kuti munhu wese oparticipata. Pazosarudzwa kubvisa maunions akaita union yedu seATUS ichinzi haitenderwe kuparticipata Congress iyoyo nemane imwe yemafootways vachinzi tinzi makanonoka kujoida. Asi constitution yeZCTU haine inezuva rakajoina union, inoti vanhu vanoparticipata Congress vanhu vanofanira kunge vakabhadhara mari dzavo zvinokwana vakamita zvose zvinodiwa.
Asi mutungamiri weZCTU vapita Muchasa vati
tine nyaya yokuti magweta maviri vakatipa ma legal opinion ari ku pokana. Rimwe gweta rakatiti kana tichikaunda sezvinoreva nebumbiro redu remutemo, tinofanira kuzivisa nhengo dzedu dzese pachine mwedzi mina kuti taakuenda kukongresi dzounza madelegates adzo, dzotipa mazita adzo nemanhamba emamembers avo. Saka izvozvo hazvina kunyatsokuitwa namazvo. Rimwe gweta rakatizivisa rikati pakuverengwa kwemwedzi mina hativerengi mwedzi mumwe nemumwe, asinoverenga mazuva kusvikira pazuva rakatarwa reconference. Asi rimwewo gweta ratagara tinaro ratinovimbawo naro rakauyawo rikati tinofanira kuverenga mwedzi. Saka ndo dambudziko retinaro ringada kuti tidzokezve kumagweta edu kuti vatibatsire kuti zvapane nyaya dziri kumatare chii chatingaita kuti nyaya yedu ifambe zvakanaka.
VR2s nesangano refuti weTurners and Allied Workers Union vanoti vari kuda mutongo wekuti Congress iyi imiswe kusvika vabvumidzwa kuvhota paCongress iyi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kusangano refuti weTurners and Allied Workers Union. Musangano uyu ukabudirira vakatarisirwa kukwidzana pachigaro chemutungamiri weZCTU ndiva Peter Mutasa naamai Florence Taruvinga, uye vakatarisirwa kukwidza pachigaro chemutevedzeri wemutungamiri wekutanga kana kuti First Vice President ndiva Dominic Manyangadze navamandla Svanda. Vamuchapiwa mazarura naamai Miriam Mukatumba ndo vakatarisirwa kukwikwidza pachigaro chemutevedzeri wemutungamiri wesangano iri wechipiri kana kuti Second Vice President. Munyori mukuru weZCTU kana kuti Secretary General anozodomwa panopera Congress. Mune imwewo nyaya, nhumwa United Nations iri kushanya munyika amai Alena Dohan nhasi vasangana nemutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora, gurukota rinoona nezvekutengeserana, amai Sekai Nzenza, gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo nevamwe. Kusangana kwaita amai Dohan navamonzora kunouyawo apo masangano anoshanda akazvimirira achiti amai Dohan vanofanira kusangana nevemapato ezvematongerwo enyika akasiyana-siyana, vemabhizimusi, vedzisvondo, vadzidzi, vanorwira kodzero dzevanhu nevamwe, kwete kuti vaswere vari mumahofisi ehurumende vachiudzwa zvinhu zvimwe chete. Hatina kukwanisa kutaura naamai Dohan kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi hurumende yakati amai Dohan vachazotaura nevatori venhau kamwe chete musi waGumi Guru 28 kana vachinge vapedza misangano yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Madzimai echidiki mubato reMDC Alliance mudunhu reHarare West anoti ari kusangana nematambudziko apo ari kupinda muvanhu achivakurudzira kuti vanyorese kuvhota musarudzo dzichaitwa muna 2023. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Munyori anoona nezvekuburitswa kwemashoko muboka revechidiki muMDC Alliance mudunhu reHarare West Muzvare Posha Makone vanoti havasi kutambirwa zvakanaka mudunhu iri, apo vanenge vachikurudzira vanhu kunyoresa kuvhota kuitira kuti vazokwanisa kuvhota muna 2023.
Tiri kuita program yevoter registration. Madamuziko atirikusangana nawo ndeye kuti vanhu patiri kuedza kutora information mazita avo maid number tichida kunzwa kuti vanhu vakarejista kuvhotera, vari kufunga kuti kutora kwatoita information iyoyo tikubva tavaunza kumusangano kwedu. Vamwe vazhinji vavo vakarejista kuvhota, vamwe havana, vamwe vari kutaura kuti zveni tinovhoterei because hapana chiri kuchinja, vangoripo ndivo vangoipo.
Muzvari Makone vanoti dambudziko ravari kusangana naro nderekuti vanhu vakawanda havazive kuti vane kodzero yokuti vavhotere munhu wava noda. Muzvari Makone vanotiwo semaonero avo, dzidziso yekodzero yekuvhota inofanirwa kutanga kuitwa kuzvikoro kuitira kuti munhu akure achiziva nezvekodzero dzake dzekuvhota.
Kuchikoro vana handifunga kuti vanombodzidziswa nezvekodzero dzavo, like iyo the right to vote. Dai muchikoro tanga tichidzidziswa maskills ekuti zvinozokubatsirawo mune ramangwana rako. Ndofunga nyika yedu ingadai ichibudirira chaizvo.
Imwe nhengo yeMDC Alliance mudunhu iri Muzvare Precious Dina vanoti dambudziko rekusaziva zvinoreva kodzero dzemunhu riri kuonekwawo zvikuru kumaruwa uko vanu vano kwezwa nechikafu kuti vavhotere mamwe mapato ezvematongero enyika. Muzvare dina vanoti nguva zhinji chikafu ichi icho chinoshandiswa sechombo muhondo yekutsvaga rutsigiro chinenge chabva kumasangano anobatsira nechikafu pasi rose akaita seWorld Food Program, uye chinenge chichifanirwa kupiwa munhu wese zvisinei kuti abuda mumba mani. Muzvare dina vanoti vari kumaruwa pamwe nevari mumaguta havafanirwe kuvhotera mapato anoshandisa nyaya yechikafu, asi kuti munhu ngaavhotere munhu waanotsigira kuburikidza neruzivo rwake rwekuti ari kuvhotera munhu akaita sei.
Tine challenge yakanyanya kumamisha, vari kugarochema vachinyunyuta kuti vari kudzvinyirirwa. Pakanzi dhona riri kuya nembeu, mbeu nefertilizer zviri kunzi zvauya nezanupf, but dhona ndo inenge yaprovida zvinhu izvo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vanoti vanhu vakawanda munyika havawanzoda havo kubuda pachena kana nguva yesarudzo isati yasvika, zvokuti zvose zviri kuchema chemwa nemadzimai echidiki muMDC ala hazvisi zvinhu zvitsva.
Ndokunzwa mapato akawanda ezvematongerwo enyika vachingokuridzira nhengo dzavo vatsigiri vavo kuti vange vachinyoresa nyaya dzesarudzo dze2023, asi munoona kuti kana tisati tapinda muzhowezhowe yesarudzo vanhu havawanzoita shungu dzakawanda dzekuti vange vachinyoresa. Tinoziva kuti pane research inogara ichiitwa nengine Afrobarometer, vanhu kana chinhu chakanangana nebato reopposition havawanzoda kubuda pachena nekuti vanenge vasingazivi kuti vari kuitwa kuvhimwa here.
Vakafanobata chigaro chemukuru wezvirongwa musangano reElectoral Resources Center vaSolomon Bobosibunu vanoti muongororo dzavanoita dzakatarisa nesarudzo dzinoratidza kuti nyaya dzekuvhota dzinobatanidzwa nemhirizhonga dzakamboitika kumashure, nokudaro vanhu vazhinji havade kubuda pachena kuti vanotsigira bato ripi.
Kana tikatarisa kusabuda kwevanhu kuti vange vaine chekuita nenyaya dzekudzidza maringe nezvekuvhota, tinoona kuti pane zvinhu zvakati wandei zvinogona kunge zviri kuwedzera kana kupidza manhamba iwayo. Chatingatarise chekutanga ndezvimwe zvakamboitwa kumashure zvichienderana nemhirizhonga, tochizotarisa iyo mhirizhonga iri kuitika munguva inei yatiri.
Mutauriri wezanupf vaMike Bima vaudza Studio 7 kuti MDC Alliance yave kungotaura zvisina maturo nokuti rutsigiro rwayaimbowana mumadhorobha mazhinji rwadzikira zvakanyanya maringe nekugununa nezvemakanzuro anotungamirwa nenhengo dzayo dzisiri kuita basa rekugadzira migwagwa. Vabima vati MDCA ngaiuye nehumbo hunoratidza kuti chokwadi ZANUPF iri kushandisa chikafu kuti izovhoterwa muna 2023. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere che-COVID-19 munyika yose, uye vamwe vanhu 53 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine 662, 4662, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere che-COVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi matatu nezviviri zvine 540, 132,540. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 vakanga vave 3,000,000 ane zviuru 251, 466. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vaive 2,000,000 nezviuru 519 zvine 653. 2,517,653. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Imwe nhengo yeZANU PF Vasi Bedi Musengezi. Vanoti vakaenda kumatare vachinyunyuta kuti musangano weZANU-PF wakaitwa muna 2017 uyo wakasarudza vaEmerson Mnangagwa kuti vafanobata matomu wakaitwa zvisiri pamutemo. Vamusengedzi vaudza Gibbs Dube weStudio 7 kuti vanotarisira kuti dare redzimhosva richapa mutongo unoratidza kuti mitemo yeZANU-PF haina kutevedzwa nemazvo pakasarudzwa vaMnangagwa.
Patiri kuedza kutaura ndezvekuti musi wa 19 November 2017 vana Comrade Obed Mbofu navana Comrade Namasa navana Comrade Mchangwa vakaita meeting yenhema iri against constitution yedu yeZANU-PF nekuti vanhu ivavo havaikwanisa kunge vakaita meeting yavakaita according to the party constitution. Yaifanirwa kunge yakachevedzerwa navachombo. Meeting iyo cheiwa naamugabe, amugabe pavasipo yocheiwa navamupoko nokuti vaMnangagwa vakanga vari kunze kwenyika, vakanga vadzingwa mugavhumendi panguva yacho iyoyo. Saka tiri kukumbira dare paapplication yandakanoita kuti riti meeting iyoyo yakange isiri pamutemo. Zvayakange isiri pamutemo zvakapasiswa meeting iyoyo zvinzi null and void. So that todzokera pa2017 structure yedu toita meeting iri proper yekuriplesa vaMugabe. Tochichuza munhu watinoda kuti atimiririre, kwete situation yatiriye zvino yekuti tiri kumiririrwa nemunhu asina kusarudzwa nevanhu mune zvakanaka vachiteedzera constitution yepati. Nekuti varume ava pavakaita meeting yavo vakanyepa kuti vaMugabe havapo, kuti havasi kukwanisa kuuya kunocheya meeting, ivo vakange varipo vachikwanisa because vaitya kuti vakashevedza vaMugabe kuti vacheye meeting, chinhu chavo chavakanga vachida kugadzira achaizobudirira. Saka tiri kutaiwa kuti dare redzimhosva ngaritipewo richigadzirise isusu separty sezvarakaitawo kune mamwe mabasa. Ndozvatiri kuchemera kuti vagona kutira ZANU-PF. Totungamirwa nemunhu watinoda. Kana vaMnangagwa vachinge vadzorerwa, aiwa zvakanaka. Asi kana vachinge vakundikanawo pavanhu vanenge vatova ruda kumiririra vadaita first secretary napurezident wepati, vanotsvagirwa chimwe chigaro chekupiwa semunhu wasevha pati kwenguva yakareba.
Nhengo yeZANU-PF vaSibhedhi Musengezi vachitaura naGibbs Dube weStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi reZANU-PF panyaya iyi sezvo mutauriri webato iri vaMike Bima vanga vasingabatike parunhare mbozha yavo. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare reHouse of Representatives remuAmerica rakavhota nezuro rikawana vaimbo vechipanga mazano chavaDonald Trump vaSteve Bannon vaine mhosva yekuramba kumira pamberi pedare reCongress iro riri kuferefeta zvakakonzeresa mhirizhonga yakaitika paCapitol Hill musi wandira 6, 2021. Nhengo mazano maviri nemakumi maviri nepfumbamwe dzakavhota dzichiti vaBannon vane mhosva, ukuwo nhengo mazana maviri nembiri dzakavhotawo dzichiti vaBannon havana mhosva yavakapara. Nhengo mbiri dzebato reRepublican Party dzakabatana nenhengo dzeDemocratic Party mukurovera vaBannon nemhosva yekuzvidza dare reCongress. Vanhu vakawanda munyika vanoti vane maonero akasiyana-siyana pazvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muZimbabwe nenyika dzekumavirira dzichiti vanhu ava vari kuita zveuori pamwe nekutyora kodzero dzevanhu muZimbabwe. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Mumwe wevanoti zvirango zveupfumi zvingazvibviswe zvachose ndiva Calvin Chitsunge, nhengo yeBroad Alliance Against Sanctions. VaChitsunge vanoti zvirango izvi zviri kukanganisa upenyu hwevana veZimbabwe.
Zvirango zveupfumi zvakaisirwa Zimbabwe zviriko zvechokwadi ende hachisi chokwadi kuti titi zvakaisirwa vanhu vaya vanotaura nekuti maeffects azvo zvirango zveupfumi haasi kuvanhu ivavo. Tiri kuvaona kumaordinary citizens isusu tisu tiri kushaya mishonga kuzvipatara, tisu tiri kurwara zvirwere zvingafanira kunge tichirwara nazvo zvinana korera vana typhoid, tisu tiri kuona kuti infrastructure development yedu yadonha. Saka tiri kuona kuti masanctions aya ari real and ari illegal masanctions aya and it's a violation yema human rights.
VaChitsunge vanotiwo hurumende iri kuremekedza kodzero dzeveruzhinji pamwe nekugadzirisa mitemo yaikanganisa kuzadzikiswa kwekodzero dzevanhu nekudaro hapana chikonzero chekuti zvirango izvi zvirambe zviripo. Mutungamiriri webato reLabour Economists and African Democrats Muzvare Linda Masarira vanotiwo zvirango zvakaiswa izvi zviri kukuvadza upfumi hwenyika nekudaro zvinofanirwa kubviswa.
Zvakakosha kuti vana veZimbabwe vazive kuti masanctions aya ari kukanganisa ikonomi yedu. Kana tichiti ikonomi tikureva hupfumi hwenyika, kupfumbira kwehupfumi hwedu hwemukati menyika yedu. Saka saizvozvo Zimbabwe ine kodzero zvakare kuti igone kuita mabhizinesi nedzimwe nyika isina kunzi iya mukwanisi kushanda nayo nekuti America yakakuisa ipamasanctions.
Mukura anoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANPF vachafadzwa mugwadi, vanotiwo zvirango zveupfumi zvine chinangwa chekungobvisa hurumende yeZANPF pachigaro.
Takagara tataura kuti zvirango zveupfumi izvi hazvina maturo, hazvina nzvimbo ine civilized world, hazvina nzvimbo munyika yeZimbabwe, asi zvakadanwa nevemapato anopikisa neanoti akazvimirira oga achishanda neMDC yakuzvita MDC Alliance nhasi. Vachiti nyika yeZimbabwe ngaise zvirango zvoupfumi kuti hurumende yeZimbabwe yava mugabe panguva yaiyoyo nehurumende yava munangagwa panguva yanhasi dzibviswe nezvechisimba inova hurumende yeZANPF, hurumende yeruzhinji.
Asi munyoro anoona nezvekukokorodzwa kwevari kunze kwenyika muMDC Alliance vaClifford Hlatchwayo vanoti ZANPF ngaitange yarega mabasa ayo akaipa ayo akaita kuti zvirango zvitemerwe.
ZANPF ndovafanira kuzvigadzirisa, ngavazvigadzirise vafambe zvakanaka, ngavazvigadzirise vasarova vanhu, ngavazvigadzirise vasababare vanhu. Ndonyaya ingoripo chete vaekunze ava manext door ari kuona kuchema nekutambudzika nemisodzi dzevana veZimbabwe. Ropa revana veZimbabwe riri kuerera, riri kukonzereswa nemakaro neutsinye hweZANPF. Izvozvo handisi kuti tinoti masanctions nekuti handisi takapa mainvita.
Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu vaPride Mukono vanoti zvirango zvinofanirwa kuramba zviripo kudzamara vanhu vakatemerwa zvirango izvi vagadzirisa nyaya yekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe.
Kuramba kuripo kwezvirango izvi kuri kuita kuti avo vari kubira nyika vasakwanisa kudya mari dzavo pajikerere kunyika dzakafanana naEU naBritain naUnited States, uku vanenge vaida kunge vachidzidyira nokuti kune nzvimbo dzamafaro dzakawanda dzanenge vachida kuenda. Ini sekuona kwangu sevaranorirwa kodzero yevanhu ndechiti aiwa zvirango izvi kana pasina chashanduka paunhunzvatunzva nomara patsetsetso hwemusangano weZANPF hationi zvakakodzera kunge zvichibviswa.
Izvi zvatsigirwawo nemurwiri wekodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDhewa Mavhinga, avo vanoti vari pazvirango vanoziva zvavanofanirwa kuita kuitira kuti zvirango izvi zvibviswe.
Vanhu veZANPF vashoma shoma vakapiwa zvirango zvekudziviswa kuwana mavhiza ekunyika dzinana Britain, America nana European Union, vakanzi pfuma dzavo nemidziyo yavo iri kunyika izvozvo havachakwanisi kutora nenhau yekutyora kodzero dzevanhu, nenhau yekuti vanhu vakapondwa, vamwe vakapfurwa, vakaurayiwa, vamwe vakarepewa, vamwe vakatochwa. Vanhu ivavo zviri kwavari kuti vagadzirise nyaya dzekodzero kuti zvirango izvozvo zviri pavari zvigobiswa.
Nyaya yezvirango iri kusimudza musoro wayo panguva iyo nhumwa yeUnited Nations amai Alena Dohan vari munyika vachinzwa pamusoro pekodzero dzevanhu pamwe nezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende nemuZANPF pamwe nemakambani avanodyidzana nawo. Zvirango izvi zvakatanga muna 2002 apo nyika dzemuEuropean Union dzakabuda nezvisungo zvekusadyidzana munyaya dzeupfumi nevanhu nemakambani ari pazvirango. Vaive mutungamiriri weAmerica vaGeorge W. Bush vakasaina mutemo weExecutive Order muna kurume 2003 waitemera zvirango zveupfumi pamwe nekurambidzwa kushanyira America kwevanhu vari pazvirango izvi. Nyika dzekuchamhembe kweAfrica kana kuti SADC dzine urongwa hwokuratidzira musi wa 25 Gumiguru dzichikurudzira kuti zvirango zvibviswe dzichiti zviri kuvhiringa upfumi hweZimbabwe. Vari pazvirango zveAmerica vanhu vanodarika makumi masere uye vanosanganisira mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, gurukota revasori vaOwen Ncube, mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga nemamwe makurukota pamwe nevakuru muZANPF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Makateerera kuStudio 7, anemi muchirongwa ndini Rachoto, ndiri muWashington DC. Makundano emagungano ezvikwata zviri mumakwikwi echibuka Super Cup ari kusvika kumagumo sondo rino. Ngatinzwei nyaya ina Michael Kariati.
Kutanga kubvira makundano aya atanga mitambo ichange iri muHarare nekumondorongezi chete kwete kubhlawayo Mutare nezvishavane izvo veruzhinji vanga vajaira zvikwata zvine mukurumbira se Chicken In Highlanders FC Platinum neNgezi Platinum Stars zvitange zvisiri munhandare kunze kweDynamos neCapes United idzo dziri muGroup 1 iyo iri kupedzisa mitambo yayo izvi zvasanganawo zvekare nekuti Dynamos neHarare City idzo dziri kusangana muBaobab Stadium nesvondo dzatove makota finari kare zvekuti hadzina zvakawanda zvadziri kutambira asi murairidzi weDynamos Tondera Indiraya anoti mutambo uyu wakakosha zvikuru kwavari
uyu mutambo wakatikoshera tichaedza nepatinokwanisa kuti titambe tifadze vanhu nyanya vanotitsigira uyezve tinodavira kuti mutambo iwoyo tichaukunda
Harare City ndiyo ine nhoroondo yakasimba mumakundano aya mushure mekutora mukombe uyu kaviri muna 2015 na 2017 uyezve nekupinda mufinari kaviri muna 2014 na 2018. Mutevedzeri wemurairidzi wechikwata ichi Fungai Kwashi anoti vari kuda kuratidza kuti ndivo vakuru vemukombe munyika mitambo iyi iri kutanga mangwana apo Rentals neyadha dziri kusangana muNational Sports Stadium asi veruzhinji vari kutarisa zvichabuda kubva pamutambo weCapes United neZPC Kariba mumusha wemakepekepe hamuna kumira zvakanaka zvichitevera kutatarika kuri kuita chikwata ichi makwikwi aya murairidzi weCapes United Jalinton Dodo anoti varuda kufadza vatsigiri vavo ava nekutora mapoints ese matatu
team inogadzirisa zvose zvavano vari kubuda zvavanoshuvira zvinowanika nekuburikidza nekumaresults avanenge vachida iyo
mitambo yese yesondo rino iri kutambwa mangwanani kuitira kupa vatambi nevarairidzi mukana wekufamba kudzokera kudzimba dzavo paine nguva chikwata chichatora mukombe uyu chinopiwa mari yemuZimbabwe yakaenzana nezviuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora ekuAmerica ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati
Chirongwa chelive talk na 8 p.m. chiri kutarisa zviri kuitika munyika. Zvongo yedu yapera regaitimbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. ZCTU yoendeswa kumatare edzimhosva zvichitevera kusawirirana pakati payo nesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Madzimai echidiki MVC Alliance anoti ari kusangana nezvipingaidzo muurongwa hwavo hwekukurudzira veruzhinji kuti vanyorese kuvhota. Vapoteri vanodarika zana vanotiza kutongogara refugee camp vachinotsvaga upoteri kuBotswana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Rachoto ndiri muWashington DC.
kuizika.